mavambo ebhuku ramuprofita Amos. Chikamu chechipiri chemavambo ebhuku ramuprofita Amos. Muchirongwa chakapfuura taitarisa chikamu chekutanga, umo matikatarisa zvinhu zvakasiyana siyana pamusoro pamuprofita Amos. Kana uchiri kurangarira, takataura isu kuti muprofita Amos akatonga munguva dzamambo ainzi Jeroboami, akanga ari mambo wekurudzi rwechekumusoro. Nekuti kana uchiri kurangarira, unorangarira iwe kuti pane nguva yakazopatsanuka umambo hwaIsraeri hukava nemativi maviri, ndudzi gumi dzevana vaIsraeri dzakanga dziri kurutivi rwokumusoro, vakaumba yakanga yakunzi Israeri yaive neguta guru raive kuSamaria. Ndudzi dzimwe mbiri dzikava zasi, kwanga kwakunzi kuJudha kana kuti Judhea, guta guru riri Jerusarema. Ikoko vanga vaina mambo wavo, kumusoro vaina mambo wavo. Saka ndakati panguva yakatanga muprofita Amos kuita basa ravo, mambo aitonga nechekumusoro akanga ari mambo Jeroboami. KuJudha kwaitongwa namambo Uziya. Vanhu vazhinji vanoziva zvikuru pamusoro pamambo Uziya pavanoverenga bhuku ramuprofita Isaya chitsauko 6, paya panonzi gore rakafa mambo Uziya, aIsaya wakaona Mwari. Ndo zvinonyanyoyeukwa nevanhu vazhinji pamusoro pamambo Uziya. Saka nguva yaitongwana namambo Uziya namambo Jeroboami ndonguvawo yakauya muprofita Amos vachitanga kuita basa ravo. Kwete izvozvo zvoga, takatarisawo isu kuti muprofita Amos vakazvarirwa panzvimbo yakanga yakaita sei. Ndakataura kuti vakazvarirwa panzvimbo yakanga iri duku, panzvimbo yekuti kana tichiifananidza mumazuva edu ano atinorarama, ungangoitorowo sechiteshi panokwirirwa mabhazi, panongosanganawo migwagwa. Yanga isiri nzvimbo inoshamisira, yanga isiri nzvimbo yekuti ungafunge kuti ngatitaure pamusoro payo, nekuti yanga iri nzvimbo duku. Asi handina kuitaura zita rayo, ndakati tichasangana patinenge taakupinda muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Amos. Ndopatichatarisa kuti muprofita Amos vakazvarirwa muguta rainzi chii. Asi chinhu chatakadzidza muchirongwa chakapfuura ndechekuti Mwari vanoshandisa munhu zvisinei nekuti munhu iyeye akazvarirwa kupi. Ukatarisa mushoko raMwari muBhaibheri, makazara nenhoroondo dzevanhu vakanga vasingashamisiri, dzevanhu vakanga vasina zvinhu zvavangaziikanwe nazvo, asi vakasumudzwa naMwari, vakashandiswa naMwari muupenyu hwavo. Tikatarisa nhoroondo yekuraramawo kwedu sevanhu, kune vanhu vakawanda vakanga vasingashamisiri, vakanga vasiri vanhu vekuti ungade kufunga nezvavo, asi vakasumudzwa naMwari, vakashandiswa naMwari. Ukapinda muBhaibheri kune vanhu vakaita saRute. Kuti ufunge here kuti Jesu Kristu vakazouya nomumutsetse waive naRute satateguru? Rute aingovawo zvake mukadzi weMoabhi, rudzi rwakanga rwakazvidzika, rudzi rwakanga rusingashamisi, asi Mwari vakamushandisa. Ndakakupa muenzaniso wamambo Jesu pachezvavo. Vakazvarirwa mudanga rezvipfuwo panzvimbo yakanga isingashamisiri, asi ndo vakaita zvakakurisisa zvisina mumwe akazombozviita panyika pano. Ndo vakakwanisa kuunza ruponeso kunyika yakanga ichiparara, asi vazvarirwa panzvimbo yakanga isingashamisiri. Izvi zvinofanira kukukurudzira muteereri, zvinofanira kureva kuti kwauri hazvina basa kuti wakabva kumhuri ine varombo zvakadii, hazvina basa kuti wakabva kunzvimbo yakashoreka zvakadii, hazvina basa kuti zita rako iduku zvakadii. Chaunofanira kuziva ndechekuti Mwari vakaisa ruoko rwavo pamusoro pako, vanogona kukushandisa. kushandiswa namwari hazvienderani nekwaunobva, hazvienderani neukuru hwezita rako kana remhuri yako, hazvienderani nokushandiswa kunobva mukuti mhuri yako yakange iine nzvimbo yakadii mukurarama kwayo. Nekuti kune dzimwe nzvimbo ka dzaunoziva kuti nzvimbo yakati inoshamisira, saka vanhu vanobva ikoko vanoshamisira. Nzvimbo yakati, mhuri yakati ine zita guru, zvinogona kudaro. Asi chandinoda kuti uzive ndechekuti izvozvo ndo mashandiro enyika ino, ndo mashandiro evanhu. Asi Mwari havashandisa izvozvo. Mwari vanongotora munhu wavatora vomushandisa, kana munhu iyeye achizviisa nokuzvininipisa pamberi paMwari. Zita rako riri duku, uchibva kunzvimbo isingashamisiri, usina mari, usina chaungazikanwe nacho, Mwari vanoisa nyasha dzavo pamusoro peupenyu hwako, vokutora uri pauri ipapo, vokushandisa nenzira yakasarudzika. Saka ndinokukurudzira muteereri kuti usatarise kwawakabva, usatarise zvauri, usatarise kuti uri ani. Ndakakutaurira muchirongwa chakapfuura ndichikuudza kwandakabva ini kuti yanga ingoriwo nzvimbo yaitoita kunge sango chairo patikatanga kugara munzvimbo iyoyo. Asi iko zvino ndine mukana wokushumira shoko raMwari, ndine mukana wokuita zvinhu zvakawanda ndichishandiswa naMwari. Saka hazvina basa kuti iwe uri mamirire ezvinhu akamira sei, Mwari vanokushandisa chete. Chako kuzvininipisa, chako kutarisa kwavari, chako kuvapo uchiti Ishe nditumei ndiri pano. Ukangodaro chete uchaona Mwari vachikushandisa. Saka muteereri, ndinoda kutenda nemukana uno wandawana wekuti ndigopfuurira mberi nemavambo ebhuku ramuprofita Amos. Muchidzidzo chakapfuura sekutaura kwandaita, ndainge ndichiongorora mavambo mamwe chete iwayo. Ndichiri muchidzidzo chakapfuura ndinoyeuka ndichitaura kuti Amos akanga ari munhu akanga akaita sei. Ndaitaura kuti Amos uyu ainge ari mumwe wevanhu akazvarirwa munzvimbo yakazvidzika chaizvo. Nhasi uno tinoziva kuti kune dzimwe nzvimbo dzakazvidzika chaizvo dzinonyanya kushorwa nevanhu. Kunzi unobva kwakati kuya kuya? Haa, hakuzikanwi kuya uku. Zvino ndainge ndichitaurawo kuti urongwa hwaMwari haushandurwe nekuda kwemazvarirwo emunhu. Chandinoda kuti ugoziva hama yangu ndechekuti Mwari vakakuda kana kukuziva vanokushandisa chete. NdiMwari vanosarudza munhu achiri mudumbu ramai vake vomushandisa. Zvose zvaungaitirwa naMwari nhasi uno, ndinoda kuti uzvizive kuti ndiMwari vainge vakakurongera upenyu ihwohwo iwe usati watombozvarwa. Ndatiini, nzvimbo inenge yazvarirwa munhu haina zvainoshandura paurongwa hwaMwari pamusoro peupenyu hwemunhu. Ufunge mumwe munhu anogona chaizvo kuzvikudza nekuda kwenzvimbo yaanenge akazvarirwa. Ichi ndicho chimwe chinhu chatinonyanya kuona muupenyu hwevanhu. Ini ndine vanhu vazhinji chaizvo vandinoziva vakazvarirwa munzvimbo dziya dzinonzi dzakazvidzika, asi nhasi uno vanhu vanoshamisira chaizvo muupenyu hwavo. Vanotove vanhu vakuru chaizvo muupenyu hwavo, vaakutoremekedzwa. Ndiko kushanda kunoita Mwari ufungi. Vamwe vevanhu vandinoziva nhasi uno vanoshandiswa naMwari, vamwe vacho vanotutungamirira makereke makuru chaizvo, havana kunge vakadzidza zvinoshamisira, aiwa. Asi Mwari vakavatora vakavashandisa, uye havana kunge vakazvarirwa munzvimbo dzinoshamisira, aiwa, dziya dzingafungidzirwa nevanhu kuti ndidzo dzinokosha, aiwa. Ufunge Mwari vanoshamisa zvikuru. Vanosimudza munhu vachimubvisa mumatope kana kuti mumadhaka chaimo. Vomusimudza vachimuisa muupenyu hunoshamisa chaizvo. Ini handishamisiki kana kunyunyuta pachinhu ichi, nokuti chandinoziva ndechekuti chero neniwo muupenyu hwangu ndainge ndisina kana chaishamisa pandiri, asi ndakaona ruoko rwaMwari. Nhasi uno ndatovawo mumwe munhu anotoverengwawo pane vamwe vanhu. Kana ndichitaura izvi handitauri ndichizvikudza, asi ndinenge ndichitotaura chokwadi chingabatsira mumwe munhu nokupa mumwe munhu shungu nekubvuma kuti Mwari vanogona kukushandisa. Ndinoda kuti tichingopedza chidzidzo chino wobva waenda muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Jona pandima 10 kusvika pandima 15. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 2 kubva pandima 10 kusvika pandima 15. Ndinotenda kuti zvauchasangana nazvo zvichaisa chimwe chidzidzo muupenyu hwako. Ndinogara ndichitaura kuti chinangwa changu kana ndichidzidzisa ndechekuti uve nechimwe chinhu chaunosara nacho wakabatirira pachiri. Handingoparidzi chete ndichiti zvimwe ndinoda kuvaraidza nguva aiwa, handicho chinangwa chacho. Handingodzidzisi chete nokuda kwekuti ndinenge ndichingoda kunzwikwa panhepfenyuro kana kuti paredhiyo, asi kuti ndinodzidzisa ndichida kuisa chimwe chinhu chikuru chinokosha chaizvo muupenyu hwako. Chandinoda kuti wozocherechedza ndechekuti Amos ainge ari mufudzi. Kana ndichitaura mufudzi, ndinenge ndichitaura uya wamunotaura pachichewa muchiti abusa. Zvino iye ainge achifudza uye achifudza mugwenga. Zvino ndinoda kuti ubate chinhu ichi uye uve nechokwadi chaicho kuti kana munhu achinzi mufudzi, vanhu vanomusvidza chaizvo. Ine handisi kutaura zvandinongofungidzira, asi ndinotaura zvandinoziva chaizvo kuti ndizvo zvirimo muupenyu hwedu sevanhu. Asi kahama yangu, ngazvibude pachena kuti mufudzi munhu anotodiwa chaizvo naMwari. Mwari anotove neurongwa neupenyu hwake. Chimwe chandinoda kuti ugonzwisisa ndechekuti munhu haangobudiriri chete nezuva rimwe chete. Upenyu hwatinorarama panyika ino rwendo, uye murwendo munhu anosangana nezvinhu zvakasiyana-siyana kana kupinda nemakasiyana-siyana. Zvino ini handitombodi hangu kushoora munhu nekuda kwebasa rake kana mazvarirwo ake. Ndinoziva chaizvo kuti Mwari vane chinangwa noupenyu hwemunhu mumwe nemumwe. Iyeye waunoshoora uchiti mufudzi, mumwe musi uchamupfugamira ava mumwe munhu. Kune chimwe chinhu chinoitwa zvenhasi uno chisingandifadzi kana ndichinge ndasangana nacho. Ndinovanzwa hangu vamwe vanhu vachitaura mushandi kuti ndewandinaye pano, handina hangu ukama naye, anongova mushandi wangu chete. Ini ndinofunga kuti izvi hazvifaniri kuitwa zvikuru sei nevana vaMwari. Dai kuri kuti zvaingoitwa chete nevatadzi, handaimbove nehanya nazvo zvangu nokuzvitaura. Asi apa ndazvitaura nekuti ndinoona zvichiitwa kunyange nevanhu vari muchechi chaimo. Pane zvimwe zvizhinji zvinotaurwa naAmos, uye tichange tichinyanya kutaura nezvazvo apo tichange tasvika zvikuru sei muchitsauko 7 mubhuku ramuprofita Amos. Asi ndinotenda kuti uchafanoverenga chitsauko chacho sechikumbiro changu. Chimwe chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti Amos ainge ari munhu aishanda chaizvo. Ndaitaura nomumwe munhu mumwe musi ndichimuudza kuti kazhinji kana Mwari vachidana munhu, havangodani munhu anenge agere. Nokuti mumwe munhu anofunga kuti kudanwa naMwari munhu anenge ashayiwa zvokuita muupenyu. Zvino kana achinge ashayisisa zvokuita, ndipo zvino paanozongogona kuendawo kubasa raMwari. Ndinoda kuti ucherechedze chaizvo ipapo kuti uchaona kuti vanhu vazhinji vakadanwa naMwari vainge vari vanhu vane zvinhu zvavanenge vachiitawo muupenyu hwavo. Amos ainge ari mufudzi. Dhavhidhi aiva ari mufudzi chaiye, asi Mwari vakamudana. Ndokusiya zvose ndokuenda naMwari. Hama yangu, rega kufunga kuti kudanwa naMwari ndezvevane usimbe. Kana uine usimbe hwekushanda, wobva wataura zvekudanwa naMwari, ini ndinoita mubvunzo nazvo. Ini ndinotenda kuti Mwari havashandise munhu ane usimbe, nekuti naivo Mwari vacho havana usimbe, uye havatsigiri kuti munhu agova neusimbe. Ndatini Amos ainge ari mufudzi. Zvino achifudza zvipfuwo zvake, ainge asingafudzi ari panzvimbo imwe chete, asi kuti ainge achienda munzvimbo dziri kure kure achiita basa rake. Zvino Mwari ndokumutorwa iye, ndokumusimudzira kumuita muprofita. Ndatini ndinoda kuti ucherechedze nhoroondo yevanhu vakadanwa naMwari, vanoshandiswa naMwari. Uchaona kuti vanhu ava vainge vaine zvekuita muupenyu hwavo. Ini chaienda ive mudzidzisi ufunge pane chimwe chikoro, asi ndakadanwa naMwari ndokusiya zvose izvozvo ndokupinda mumunda waMwari. Ndaitaura nomumwe mufundisi watinobatsirana naye pabasa ratinoita pano pachirongwa. iye zvino mufundisi. Asati aenda kuchifundisi, ainga achiita basa rei, akandiudza kuti aive kune imwe nzvimbo yaaishanda mune imwe nzvimbo inogadzirwa zvimwe zvinhu zvikuru, zvikuru chaizvo, uye ranga riri basa hombe, asi akasiya izvozvo, iye zvino akuita basa ramwari. Mufundisi iye akandiudza kuti aitowana mari chaizvo achitorarama nemari iyoyo, asi adanwa namwari akasiya zvose. Zvino ini ndichimubvunzisisa, akanditaurira kuti akapindawo nomunguva dzakaoma chaizvo muupenyu hwake, akatombogarawo munzvimbo dziya dzinonzi ndidzo dzakazvidzika, munzvimbo dzinogara vanhu vaya vanganzi vakazvidzika. Asi nhasi uno hazvina kudaro ofungi. Iye anoti ane nhoroondo huru yaanogona kutaura pamusoro pekudanwa kwake uye pamusoro pekusimudzira kunoitwa namwari kuvanhu vane upenyu hunenge hwakashoorwa vachibva munzvimbo dzinozvidzika chaizvo. Amos ainge ari muparidzi wokumaruwa chaikoko, asina kana anotombomuona kuti kuna ani zvake, asi Mwari ndiMwari ufungi. Ndingangoti zvichida ndiye ainge muparidzi ainge achitarisirwa pasi pasi chaizvo navamwe vaparidzi uye navamwe vanhu. Asi tinoda kuti tigoona kuti ndezvipi chaizvo Mwari zvavainge vanazvo pamusoro peupenyu hwake. Ini ndinoda hangu kuti munhu asati aseka Amos, ndimutaurire kuti Amos uyu ainge ari munhu mukuru chaizvo. Handirevi munhu mukuru pakuzvarwa, asi ndinotaura munhu anozivikanwa uye ane mukurumbira. Ndinoda kuti wozonyatsoverenga chaizvo ndima dziya dzandakupa. Zvino ndati Mwari vanosimudza munhu. Ivo Mwari ndo vakasimudza Amos vachimubvisa mugwenga ndokuenda naye kuBheteri. Ufunge Mwari vanosimudza munhu vachimubvisa paupenyu hwepasi pasi chaiwo. Iro guta racho randareva iri rainge riri rimwe ramaguta makuru eumambo hwechekumusoro. Zvino iye zvino achipinda muguta umu ndokuona inga ndimo mainge mune vanhu zvino. Zvino apa Mwari vainge vamuunza kuvanhu. Apa zvino basa rainge ramuka. Ndinoona zvino murume uyu achifara chaizvo. Chiiko chainge chichidiwa zvino naMwari noupenyu hwake? Apa Mwari zvino vainge vachida kuti murume uyu aparidze shoko. Hongu, ainge achiparidza shoko. Asi apa zvino ainge apinda mune imwe nzvimbo inosiyana neyainge achiparidza ari. Apa ainge zvino achinoparidza muguta, kwete mumaruwa maainge ajaira. Hama yangu, ndinoda kukuvimbisa ndichiti hazvinei kuti unoparidza uripi. Chokwadi ndechekuti munhu akadanwa naMwari akadanwa naMwari chete. Muranda waMwari muranda waMwari chete. Hazvinei kuti wakadanwa uripi chaiko. Akadanwa ari muguta naakadanwa ari kumusha, kwose kudanwa. Uye ndinoda kuti kwauri hama yangu, rega kungova nechiono chekuti uchangoramba uchiparidza munzvimbo yauri kuparidza chete, asi kuti iva nechiono chikuru. Uri muranda waMwari iwe. Hakuna chingakutadzisa kupinda muguta chaimo uchishumira uchibva kumaruwa. Unombozviziva here kuti pamberi paMwari chaipo hapana anonzi muparidzi wekumaruwa kana kuti muparidzi wekumaguta? Indakabva kumaruwa ndikauya muguta mandiri kushumira shoko raMwari. Muparidzi, muparidzi chete. Muranda waMwari, muranda waMwari chete. Kana Mwari vachinge vamutsa munhu, vanenge vamumutsa chete. Uye anomumutsa zvichibva mumweya wake. Uye anenge amutswa kana kudanwa naMwari, anodanwa zvisinei nemazvarirwo kana nemakuriro ake. Zvino achipinda muguta, ndipo zvino panobva pava nemusangano wezvinamato. Ipapo zvino ndipo panobva pava nechirevo chavaivi vachidanidzira kuti vainge vasingade Amos zvachose. Chimbozvifunga hama yangu kuti wabva kumusha uko uchiti wouyawo kuzoshumira muguta. Zvino vanhu vobva vatanga kudanidzira kuti havakude. Chii chaicho chaungafunge nokuda kwavo? Zvinobva zvakupa kungofunga chete kuti zvichida vanhu vanosema vanhu vanenge vabva kumusha. Zvino chimwezve chakabuda mumusangano wavainge vanawo ndechekuti vakabva vasarudza Amaziya kuti agova sachigaro womusangano wavo kana kuti komiti yavo. Zvino iye ndokumutuma kuti aende kundosangana naAmos. Apa ndinobva ndaona kurwiswa kukuru kwazvo kwemunhu muupenyu hwokushumira Mwari. Ndizvo zvimwe chete zvatinosangana nazvo munyika yanhasi uno. Vanhu vaMwari vanorwiswa chaizvo nenyika nekuda kweevhangeri yaMwari. Iye amaziya wavainge vachituma ainge ambove muprista, ainge ambopinda muzvinamato sezvimufananidzo. Hamene kuti zvose zvandataura izvi kuti zvingava chinhu chitsva muupenyu hwako here? Ina handioni kuti pane chandingatiini ndicho chazvino zvino. Zvinhu zvizhinji zvatinoona nhasi uno muupenyu zvaitenge zvichiitwa kare. Amaziya ainge ari mumwe zvaiita zvekutangwa munyaya dzezvinamato namato. Ndinotenda kuti uchiri kuyeuka kuti muchidzidzo chakapfuura ndicho chimwe zvechinhu chandakataura nezvacho. Iye munhu uyu ainge ari munhu mukuru chaizvo, ainge akadzidza chaizvo, ainge achizvikudzawo nokuda kwekudzidza kwake. Ainge ari mumwewo munhu zvino ndiye ainge atumwa kuenda kuna Amos, munhu waMwari chaiye, muprofita waMwari. Zvino chimwe chandinoda kuti nditaure ndechekuti ainge ari munhu mukuru zvake, aine fundo, asi ainge akapusa chaizvo nokuti ainge achishandiswa pane zvinhu zvisina uchenjeri, pane zvinhu zvakapusa chaizvo. Dzimwe ndima dzandinokukumbira kuti uverenge ibhuku ramuprofita Amos chitsauko 7 pandima 9 kusvika pandima 11. Bhuku ramuprofita Amos chitsauko 7 kubva pandima 9 kusvika pandima 11. Mudikani, ndinoda kuguma hangu pano. Ndichapedzisa mavambo ebhuku ramuprofita Amos muchidzidzo chinotevera, uye ndimozve matichaongorora mamiriro nezviri mubhuku racho. Ndinoda kupedzisa ndichiti rega kuzvitarisira pasi nokuda kwemabarirwo ako kana nekuda kwekwaunobva. Mwari vanokushandisa sezvauri uye sezvavanoda. Tenda ugovimba ugomira naMwari chete. Mwari vanokuda sezvauri, hama yangu. Mwari vekudenga vakukomborere.